Vachitaura pamusangano wavaita nevechidiki vebato ravo vari kuvhota kekutanga gore rino, varongwa neboka reYoung Women for ED munhandare yemucheke mumasvingo, vamunangagwa vati nyika dzekumadokere dziri kuda kuvadonhedza pasarudzo kubudikidza nekurwisa simba redhora remunyika zviri kuita kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru muzvitoro.
Tiri vengwa nenyika dzokunze dzokumadokero, saka vanenge vachida kuti imi mukatambura momukira hurumende, voisa zvemhasikata zvavo, vomuya muno vomora. Vachimora imwi miromo yenyu yakangochena nenzara pasi navo.
Izvi zvatsinhirwa negurukura redunhu remasvingo vaEzra Chatsamira.
Nyango yavo vanogwa nekukwidza mapuraizi, vanongoti kana kwakuuya election votanga kukwidza mapuraizi muzvitoro vachifunga kuti ndo zvingavawanisa vhoti. Vana venyu vaakuziva kuti muvengi ndo basa rake, kose apawanga akaregerei kumakwidza okwidza taapinda kuelection.
Vamunangagwa vakurudzira vechidiki vari kuvhota kekutanga kuti vaite izvi murunyararo, vachiti bato ravo rakura havachadi zvemhirizhonga.
Vhota hakudi mhirizhonga uye hakudisi ziya. Zimbabwe understands is a mature and a peaceful constitutional democracy.
Asi mutevedzeri wemunyori anoona nezvesarudzo mubato reCCC amai Ellen Shiriedenga varamba mhosva iri kupomerwa bato ravo navamunangagwa vachiti chiri kuuraya nyika nekukonzera kukwira kwemutengo, kutadza kwebato reZANU-PF kutungamirira nekuva nemitemo yakanaka yezveupfumi hwenyika.
Vozvibvunzako vari in charge of the Ministry of Finance ndanani, vari in charge neministry neeconomy ndendanani, vanhu kune nyaya dzegold mafia, vanhu vachida maminerals.
Amai Shiredenga vati bato ravo rine zvirongwa zvavari kuita zvekugadzira sarudzo, uye kutanga mangwana mugovera riri kupeta chirongwa chekudoma vachamirira sarudzo mumatunhu ose munyika.
Apa chekutanga tiri kugadzirira nomination court, tiri kupedzisa kusarudza makandidate edu kumaprovince akasiyana siyana kwakusati kwasarudzwa.
Ativo kunze kweizvi vane zvimwe zvirongwa zvemugwazo apo nhengo dzavo dzinenge dzichipinda muvanhu dzakapfeka ruvara rweyero kutsvaga rutsigiro mangwana nesvondo. Sachigara kwebato reZANU-PF mudunhu remasvingo vaRobert Mavhenyengwa vaudza vamunangagwa kuti vari kushushikana nedzimwe nhengo dzebato ravo dzakakundwa pasarudzo dzema primary dziri kuda kukwikwidza musarudzo dzakazvimiririra, uye vamwe vatsigiri vari kuda kuita bhora musango.
Tine dzimwe nzvimbo dzakafanana nemaconstituency akaita sana Mwenes West, petinowana kuti mumwana wedu womusangano wanga ari central committee akazva NCA unowanikwa nhasi kuti ndakuita independent nokuti handina kubudirira paelect.
Vachitaurawo pamusangano uyu sachigaro wesangano reYoung Women for ED nyika yose muzvare tatenda mavetera vati vechidiki vaungana pamusangano uyu vafara chose kuwana mukana kusangana nemutungamiri wenyika, uye kutarisira kuvhota kekutanga gore rino.
Tinoda kuti taure kuti mafirst time voters ariko pano achakuvhoterai musi wa23 August, nekuti ZANU-PF musangano unoita zvinobatika.
Vechidiki veZANU-PF vauya pamusangano uyu kubva kumatunhu maduku ose manomwe emasvingo vari mumabhazi eZupco nemarori. Vamunangagwa vapa munhu wese angari pamusangano uyu tsapo yemakirogiramu 10 eupfu, izvo zvanzi nevanopikisa kutenga mavhoti nechikafu kuri pachena. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.